manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 25/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mabhara nemukuru wehurumende oramba nyaya yeuori iri kunzi iri kuitwa pakutorwa kwemagwaro ekufambisa nemamwe. Vashandi vehurumende vanoti vakamirira kunzwa kubva kuInternational Labour Organization yemuZimbabwe nezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo. Asi gurukota idzvare zvevashandi rinoti rakagadzirira kuita hurukuro navo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Registrar General va Clemens Masango vanoti havasi kufara kuti commission inona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission yave kutora divi nekuvashora nevashandi vebazi ravo pamwe nekuvapomera huori isati yambonzwa divi ravo apo commission iyi iri kufamba ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuwaniswa magwaro ekuzvarwa zvitupa magwaro ekufambisa nemamwe. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vamasango vatiwo zvimwe zviri kutaurwa zvave kutochichidzira vashandi vebazi ravo, uye vati vanoona sekuti pachinzvimbo chekuongorora zvizere nyaya iyi commission iyi yave kutovaroverera pachipianiso asi isati yave neumbowo hwekuti chii chiri kuitika.
As a result, I am questioning even the objectivity of the commission and whether your findings.
Nekuda kwezviri kuitika zvinonetsa kuti titambire zvichabuda muongororo yenyu, nekuti makatanga nyaya yenyu muine chinangwa chekupombera mahofisi edu mhosva. Saka na zviri izvo zvamuri kuda ngatiite izvozvo.
Vamasango avo vauya nemunyori mubazi rezvemukati menyika vaAaron Nepera vaudza komisheni kuti vanogona kuramba kushanda nayo kana ikada kupindira zvakanyanya mumashandiro ebazi ravo. Asi sachigaro wekomisheni iyi vaElasto Mugwadi vavimbisa vamasango kuti vachaita basa ravo nemazvo, uye zviri pachenawo kuti bazi ravo rinodawo zvikwanisiro kuti rikwanise kuita basa raro zvakanaka.
Hatitori divi, tinoda kuti tione kuti zvichemo zvevanhu zvavari kutipa zvacho zvingagadziriswa sei kuti vawane magwaro iwaya atakatarirana nawaya vasinganyanyi kushupika pasina kufamba nzvimbo dzakarebesesa. Uyezve kana tichitaura kuti vari kutipa humbowo kuti vanotadza kubatwa zvakanaka mumaofisi, hatisiri kunyepa, zvese zviri pamarekodzi. Nokuti zvatiri kuita ongorori yedi iri kutapwa nemishina, zviri kurekodwa zvese. Anenge aine zvaanofunga kuti aiwa zvakabikwa necommission tinomuvhurira.
Vamasango vati nyaya yekushomika kwemapasipoti munyika inyaya iri pachena, uye inyaya yavagara vachitaura musi nenguva ivo pamwe negurukota rezvemukati menyika. Vamugwadi vati chirongwa chavo icho chave nemwedzi yakati kuti chasvika pachinano chekupedzisira vasati vanyora gwaro iro vachatura kuparamende.
Takukokorodza zvese zvatakasangana nazvo patakange tichiita ongororo izi kumaprovinces ese. Saka zvimwe zvinoda kuti zvijekeswe kunyanyanya kuti mutemo wakamira sei, zviri kuitwa izvi anoti mapolicies avo zvakamira sei zvichitarira nemutemo. Mapolicies haasiri kugura mutemo here uripo, ndo zvatiri kuda kuti tinzwisise, uye kuti tizive kuti mastakeholders edu iwaya anoziva here chatinoti human rights based service.
Zvichakadai vanhepera pamwe navamasango vaudza komisheni kuti vachapindura mubvunzo yavapiwa mukupera kwesvondo. Ongororo yakaitwa neZimbabwe Human Rights Commission inoratidza kuti vanhu vakawanda mune dzimwe nzvimbo munyika vari kunetseka kuwana magwaro mufaro anosanganisira kuzvarwa nekufambisa. Commission iyi inoti chinangwa cheungururo yayo ndechekugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu mukuwana magwaro aya. Ukuwo vamasango vanoti bazi ravo riri kuedza pese parinogona kuvhura mahofisi munzvimbo dzese kuti vanhu vasafambe nzvimbo dzakareba kunotora magwaro avanoda. Vanhu vanodarika mazana matatu ezviuru vanonzi vachiri vakamirira magwaro ekufambisa sezvo hofisi ichiti haina mari yekunze yekutenga zvimwe zvinodiwa zvakaita semishina ya kawanda uye bepa rinoshandiswa. Vakawanda vataura nestudio 7 vanoti vanofumobata jongwe muromo kuenda kumahofisa registrar general kunotsvaka magwaro ekufambisa, uye vamwe vavo vanoti kune chikiribidi chakawanda chinoitwa kuti munhu awane gwaro iri. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti richiri rakangomirira kunzwa kubva kubazi reInternational Labour Organization remuZimbabwe nezvetsamba yarakanyora richiti sangano iri ripindire pagakava ravo nehurumende rakonzerwa nekusawirirana panyaya dzemari dzemihoro nekodzero dzevashandi. Vashandi vanoti nyaya yekurambidzwa kuratidzira iri kuvashungurudza zvakanyanya, uye vakawanda vavo vachiri kuramwa mabasa kunyange hazvo hurumende yakavapa mari dzemabonus svondo rapera. Idzo vanoti hadzisi kukwana zvachose. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga.
Kubva musi twatazama kuratidzira tikatumirwa mapurisa akatirambidza kuti pinde nepetition yedu, hatina kuzenge pamboita eni zvimwe zvinhu zvakazoitika maererano nenhaurirano. Saka inongovavo ozvizvi haiziviwe haiziviwe.
Pane zvamuri kuitawo here kuedza kuti munge muchikwanisa kuti mutaurirane? Muri kutaurawo here nevamwe vekunzi vakaita sana Eloa?
Takanyorera svondo rapera kuhofisi yeInternational Labour Organization yomuno muZimbabwe tichivazivisawo nezvatiri kusangana nazvo maererano nokumbunyikidzwa kwekodzero dzedu sevashandi zvisinge zvichipesana nemagwaro aripo eInternational Labour Organization anotarisirwa kutevedzerwa nenyika dzose dzinosangana muInternational Labour Organization. Saka takatongomirirawo kuti kuda ivo vachawanawo nzira dzokuti tidzokedzane tiwane mataurirano yatingaita.
Pane gurukota idzva rinoona nezvevashandi, mati makwanisa kutaura naro here?
Takavanyorera zveyaeloz takatozviita vasati vavapo, asi takavanyorerawo tsamba iro svondo rapfuura iri tichikumbira kuti tisangane navo tizivane, nokuti kuda patiri yasangana ipapo taikwanisa kuzoona kuti tingatipare zvitsva here zvavari kuuya nazvo segurukutatsva.
Munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tinadivira tinorerekera, tabatawo gurukuta idzva rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima, avo vati vakagadzirira kusangana nevashandi svondo rino.
Zvinhu zvinogadzirisika chete kana vatungamiriri vakanzwisisa mitemo inofanira kutevedzerwa pabasa ravanenge vari kuita. Vakatevedzera mitemo iyoyo, vanhu vakanzwisisa zvakare kuti kutaurirana muchinzwana, umwe akagara apo umwe akagara apo, ndicho chinoita kuti vanhu vawane masolutions. Masolutions haabvi kuhurumende chete, masolutions anowanikwa vanhu vachiita collective bargaining, collective negotiation, vachinzwisisana. Kazhinji muZimbabwe tinoita problem yekuti tinoita talk past each other, umwe achienda nedivi rake umwe achienda nedivi rake. Saka ini chandiri kukurudzira ndechekuti ngative negenuine discussion pamapoka akasiyana-siyana kuitira kuti tinzwisisane, and ngatiapprochei nyaya idzi tine pfungwa dzokuti toda kuwana solution. Kana tikadziapprocha tiine nyaya dzekuti ndoda kunobvongodza muthu, hakuna chinofamba, nyika yedu inoramba ichidzokera kumashure pane kuti tiende mberi. Tinofanira kutarisa situation yatiinayo muekonomi medu kuti yakamira sei, towana understanding kubva ipapo tichiinda mberi. Tinofanira kutarisa sincerity iri kubva kubato nebato revanhu vari kusangana. Tinofanira kuti tisaenda pakunotaurirana takaviga mupinyu kumashure.
Manga masumo here kuti ivo vashandi ava vanenge vakaenda kuhelo office yavo iri muZimbabwe vachiti vanenge vari kumbunyikidzirwa kodzero dzavo, havasi kubvumidzwa kuratidzira, vachida kuti hello itaure nehurumende kuti mukwanise kutaurirana?
Chii chinokona kuti isu maZimbabweans tigare pasi tinzwisisane, tine all the necessary arrangements sekuti vashandi nehurumende vagare pasi titaurirane? And that's what I want. This is what I'm going to push for as the government minister responsible for labor, kuitira kuti Zimbabwe iite chinhu chimwe, so that as we go out there we go and present a single front as Zimbabwe.
Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Mutengo wehupfu huri kutarisirwa kukwira zvakanyanya mushure mekunge gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vabvisa mari yanga ichibhadharwa nehurumende kuti chibage chinotengeswa kuGMB chinge chakaderera mutengo. VaNcube vakazivisa nezvedanho iri pavakaparura urongwa hwavo hwekushandiswa kwemari yegore rinouya kana kuti budget. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai Chaunza tikavabvunza kuti zvinhu zvamira sei panyaya yemutengo.
Tinoda kuite musangano wemamillers yese, nekuti dzese tichaita musangano wechimbi chimbi mazuva semasema anotevera. Tinyatsoziya kuti izvi zvinorei. Mushure mekunge taita musangano weparizinat tinge tichitaura kuti zvinorei parizino.
Ko, zvatiri kunzwa kuti upfu hwacho hwatokwira kare?
Tisingazivi kuti muzvitoro, nekuti zvitoro nesu takasiyana. Isusu tinogara upfu hatisati takwidza.
Makambogara pasi here nehurumende muchitaura nyaya?
Ndofunga munoyeuka kuti zvakaitwa ndorapira ndopakaitwa musangano uyu. Ndopakatangwa negurukota rezve upfumi pamwe chete nemari Profesa Kini vachiti vasabvisa mafazidiro. Saka tanga tisati tawana mukana kutitaurira, asi misangano nehurumende tagara tichiita misangano navo, takatokumbira kuti fundoroi tichange tichimhanyamhanya tichitaura nehurumende kuti tionesane kuti zvakamira sei.
Imi seGrain Millers Association of Zimbabwe munodyidzana sei neGMB?
Kudyidzana kwetu neGMB ndekwekuti isu GMB inozati ndodura, idura iri nyika. Saka ndo vanotenga chibage, vatenga chibage kuvarimi izvo ozotitengesera isusu nemutengo wakatidzikire emasabhudhizi anga achitaura, tanga achitaura aya aakuda kuti abviswe. Izvoitirwa kuti mitengo yehupfu nezvimwe zvakadaro isakwire muzvitoro.
Mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai Chaunza vari parunare muHarare. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza mazuva 16 akanangana nekuchengetedza kodzero dzemadzimai nevasikana, zvikuru kubva kunyaya dzemhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Urongwa hunoitwa gore roga roga kutanga musi wa25 mbudzi kusvika musi wa10 zvita, apo panobva patangawo kucherechedzwa zuva rekodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Day. Urongwa hwekudzivirira mhirizhonga kumadzimai uhu hwakatanga muna 1991 uye hwakatangwa nesangano remadzimai reWomen's Global Leadership Institute. Dingindira regore rino rakanangana nenyaya dzekubatwa chibharo kwemadzimai nevanasikana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mabilas Mhlanganya uye weStudio 7 abata amai Ironica Mumbire vanovasa chigaro weWomen's Coalition of Zimbabwe.
Women's Coalition ine zvakawanda zvairi kuita. Semazivira munoita Women's Coalition ine maorganizations, yoita maindividuals. Saka as a collective through my different organizations. Kune zvakawanda zviri kuitika zvakabatana neawareness ine chekuita negender based violence. Tine mamembers akawanda ari muwomen's coalition vakakwanisa kuwana kutsigirwa pamusoro pezvine chekuita nespotlight initiative inoshanda toropodza gender based violence. Saka zvose izvozvo zvinenge zvichiitika panguva iyoyi. As a collective women's coalition, tichaita marali mumaprovinsi akasiyana-siyana. Kuno kuHarare tichatanga kuita musi wa 30 November. Musi wa 7 December toenda kuBulawayo. Tinomacha tichidenounza gender based violence. Saka zvakawanda kuenda pamaradio tichitaura nezvazvo. Mumanewspaper tiri kuburitswawo tichitaura nezvazvo. Saka munhu wese ane shoko rakanangana nekudenounza gender based violence panguva iyoyi.
Kushungurudzwa uku kunenge kuri kurangarirwa panguva iyi ndekwemadzimai chete here kana kuti kunosanganisirwa varume?
Kushungurudzwa uku kunongoreva kushungurudzwa kwakanangana nemadzimai zvese pamwe chete nevarume, asi kazhinji chinoita kuti tizvizonyanya kucherechedza vakadzi ndechekuti kazhinji kacho vakadzi ndo vanowana kushungurudzwa kukanyanya. Kushungurudzwa hongu iyi inonzi gender based violence against women. But mukati mekushanda mabasa kwatinoita kune vamwewo vanhurume vanosangana nekushungurudzwa, asi tinonyanya kunangana nevakadzi nekuti ndivo vanonyanya kushungurudzwa.
Zvii zvamuri kunzwa kubva kumadzimai nyanya zviri kuita kuti vawanikwe vachishungurudzwa panguva iyo ino?
Zvakawanda zviri kuitika mukati mekurarama kwemadzimai zvinosanganisira magariro avakaita zvichiindirana ne zviri kuitika munyika medu nedzimwe dzakatikomberedza dzekuti takangokura tichiudzwa kunzi varume vari pamusoro pemadzimai. Saka mukatarisa magariro iwawo anoita kuti vakadzi vangoramba vachishungurudzwa nekuti kana pakangova masimba ekumeka madecisions, masimba ekuita chinhu akange akawandira kune rimwe divi, zvinotoreva kuti rimwe divi rinenge raakushungurudzwa. Kushungurudzwa kwete kunenge kuri kwemhando dzakasiyana siyana, zvichida kwemukutoshayiswa kana mari chaiyo chikafu chekudya mumba, zvichida zvinogona kunge zvichitozosvika pakurovana yatinoti physical abuse nezvimwe zvakadero. Saka zvose izvozvo zvinenge zvichikonzera, asi nemagariro atakaitawo nyaya dzine chekuita nekuwana kana kuti ikonomi yedu, zvimwe zvezvinhu zviri kuafektawo futi magariro ari kuita vanhu munzvimbo dzavari kugara, nokuti munhu wese ari kumhanyira maresources iwawo mashoma ari munyika. Saka zvinhu zvinokonzera kuti mukati mekugarisana mudzimba violence inogona kuitika, mukati mekugarisana nyange kungava kumabasa violence inogona kutowanikwa, mukati mekugarisana nyange mungava munyika macho violence inogona kuwanikwa.
Amai Ronica Mumbire ndisa chigaro weWomen's Coalition of Zimbabwe vanga vari parunare muHarare naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7. Zvichakadaro masangano nemapato ezvematongerwo enyika ari kucherechedza zuva iri anotumira mashoko kuvatori venhau uye anosanganisira rePlatform for Youth Development rine urongwa hwekucherechedza mazuva aya kuchipinge bato rinopikisa reMDC kuburikidza ne bazi raro remadzimai reWomen's Assembly ratumirawo mashoko richiti harisi kufara nenyaya yekuti hurumende haina kusunga mauto aipomerwa mhosva yekubata chibharo mamwe madzimai apo vanhu vakaratidzira munandira. Mapurisa panguva iyi akati ainge asina umbowo hwakakwana hwekuferefeta nyaya dzacho. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakurudzira vanhu pasi rose kuti vange vachidzidzira nekudzidzisa vamwe nezvekukosha kwekuchengetedzwa kwekodzero dzemadzimai. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mutongi wematare muAmerica ari kutarisirwa kupa mutongo wake nhasi panyaya yekuti aive mushandi wekumuzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House achishanda segweta vaDon McGahn vomanikidzwa kuenda kudare reCongress kunopa umbowo here kana kuti kwete. Panyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekuda kushandisa mari yehurumende mukumanikidza nyika yeUkraine kuti iferefete vaive mutedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden avo vari kutarisirwa kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. Mutongi wedare iri vaketanji Brown Jackson vedare re US District Court for the District of Columbia vakavimbisa kuti vanopa mutongo wavo nhasi. Vamwe vanhu kuchamhembe kwenyika yeDRC muguta reBeni vapisa chimwe chivakwa chinoitirwa mitambo yakasiyana-siyana vachiratidzira kunyunyuta kwavo nekuraiwa kwevanhu vasere nevanofungidzirwa kuti vakapandukira hurumende. Vanhu ava vange vachiti vanoda kuti mauto anochengetedza runyararo munyika iyi eUnited Nations abve munzvimbo mavo nekuti ari kukundikana kuvachengetedza. Nzvimbo iyi yakatarisanawo nedambudziko rechirwere cheEbola. Munyaya dzedu dzezveutano, chipatara cheparirenyatwa Group of Hospitals chiri kutarisirwa chero nguva kuti tinodzokorora zvakare. Vabereki vakawanda vanoti havasi kufara nekuti vana vavo vasingakwanise kunzwa havakwanisi kuwana zvikwanisiro kubva kuhurumende izvo zviri kudhura. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Vabereki vakawanda vanoti kuongororwa kwevanhu vane hurema hwekusanzwa kunodhura zvokuti vazhinji vavo havakwanisi kuendesa vana vavo kunana chiremba kuti vanorapwa urwere uhu husati hwakomba. Amai Tsitsi Nhlabati vekumasvingo vanoti mwana wavo uyo ane makore mapfumbamwe anonzwira kure mazwi anotaurwa zvokuti vakashaya mari yokutenga mahearing aids izvo zviri kudzosera kumashure budiriro yeupenyu hwemwana wavo.
Saka nyaya iri kunetsa mwana wangu hanzi akarwara ari mudiki tichasati asvitsa mwedzi titaenda naye 7 days ndobva amboita kakupina kaa tikazama kumadoctors kudi zvese zvikangonzi mwana anonzwira kure nenzeve 1 yekwaright yekwaleft inenge isingatonzwi saka ndobva tazama kutsvaga hearing aids mahearing aids ari kudhura.
Amai Nhlabati vanoti vakavimbiswa nenyanzvi dzeutano kuti mwana wavo aisafanira kuenda kuzvikoro zvinodzidza vana vanorarama neurema nokuti vane chokwadi chekuti mwana aizokwanisa kuita zvakanaka kana akatengerwa mahearing aids.
Tikatiraya madoctors achindikurudzira kuti kamboenda kuSt Giles achiti mwana akaenda datotsvaga chikoro kuti kuda tingamuendesa. Hanzi aiwa mwana mukamuendesa ipapo iye ane potential yokugona kutozotaura since imwe nzeve ichitonzwa nekuti zvimwe zvacho zvadaendesa kumaspeech therapist zvimwe zvinobuda zvimwe hazvibudiwo zvizhinji hazvibudi saka iye vaiti pakusabuda kwazvo inyaya yekuti nzeve.
Baba Kizito Chirenje vekumurombedzi kwazvimba vanoti vane dambudziko zvakare remwana wavo uyo akambotengerwa mahearing aids neimwe hama yavo yakambogara miri yemakungwa asi akadimburwa dimburwa kaviri kose nevamwe vana vaida kuziva kuti chii chaaipfekera munzeve.
Ainzi tidzwe nevamwe saka zvakabva zvaikumbidza kubva zvangu chaya basa zvoimbuka.
Baba Chirenje vanoti hama yavo yakadzoka kumusha nokudaro havachakwanisa kuwana mamwe mahearing aids nokuti anonzi anotengwa nemari yekuAmerica iyo vasingakwanisi kuwana.
They were referring me madoctors. Ndisaina doctor omna nokubhekwa nati Josiah atongogara ndivainzi kune maspecialist education yaiti yopa tina madoctors. We might need to help, but we don't need to.
Such garo we committee ye utano muparamende Dr. Ruth Labode vanoti bazire utano harina mari yokutengera mwana wese mahearing aids nokudaro vabereki ava vanofanira kubatsirwa nemadona ayo anopema mari kunze kwenyika. Dr. Labode vanoti hurumende yakaomerwa panguva ino zvokuti iri kutoshayawo mari yokutenga mishonga ine mitengo iri pasi pasi inofanira kubatsira varwere muzvipatara.
Mahearing aids anodhura pamwana uri kutarisira $1,000 hurumende iripo iyi vachitadza kupa antibiotic yakachipa iri kutengwa mumafamasi $10 kuti wanipe pagomo pachipatara hurumende hapana zvainogona kuita.
Nyanzvi munyaya yemutauro wemaoko mubazi reutano amai Cecilia Nhleya vanoti pane chirongwa chokuti mwana wese anozvarwa atange kuongororwa kana paine hurema hwaanenge ainahwo kuitira kuti vazokwanisa kubatsira vana ava pavanenge vachikura zvinoenderana nekuremara kwavo.
Da kuti wana vese vari kuzvarwa vakwanise kunge vachibva vatarisirwa kuti anonzwa here kana kuti hanzwi tine program yatinoti at risk. Iyo program tichitarisa kuti vana vese vazvarwa anoongororwa kuti ane urema hwakaita sei. Saka urema iwo unobvira pakuti wedza uri urema hwenhengo dzemwiri, kana urema hwemadziso, kana wenzeve.
Tsvagurudzo yakaitwa nebazi reutano inoratidza kuti pavanhu miriyoni imwe chete yevanhu vanorarama neurema hwakasiyana siyana, pakaoneka kuti vanhu zviuruzana nemakumi maviri vanhu vasinganzwe kana kutaura. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013, asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munawo dzemitambo toenda kune Michael Kariate achitipa zviri kubva kuCapes United yakatungamira makwikwi aya.
Capes United yakasimbisa utungamiri hwayo mushure mekurova Dynamos 1-0 muNational Sports Stadium neZuro, ndokuramba ine makwikwi maviri pamusoro peFC Platinum iyo yakakunda Chapungu 1-0. Simuraridzi weMagreen Machine Darrington Dodo anoti pane zvakawanda zvinokwanisa kuitika mumitambo miviri yasara nengezi Platinum Stars neFC Platinum, izvo zvinogona kuvatadzisa kutora mukombe kuru uyu. Mutambo neDynamos wakaunganidza chaunga chaityisa, asi hauna kunyanyonakidza sezvaitarisirwa, uyezve Capes United haina kunyatsoratidza kuti sei iri pamusoro pegungano rezvikwata gumi nezvisere iri. Asi Dodo anoti vacharamba vachiedza nepese pavanogona kuti vanhonge mapoints munzira kuti vadzikise chishuviro chavo chekutora mukombe uyu, uyezve nekumirira nyika makundano eCup Champions League egore rinotevera. Kunyazvo vakarohwa muHarare Derby, murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya akafadzwa nematambiro evatambi vake vechidiki, achiwedzera iye kuti maroto avo achiri ekuti vapedze vari pazvikwata zvina zvitange zviri pamusorosoro panopera mwaka wenhabvu. Pari zvino Dimbare ere pachinhano chechinomwe nepoint imwe chete pasi pengezi Platinum Stars neHighlanders iyo yakarova Manika Diamonds 1-0 nechibodzwa chakakandwa na Prince Duve. Mimwe mitambo yePSL yaiveko yakapera seizvi: Blair Chiefs 3, Chicken Inn 1, Wange 2, Herentals 3, Mushowani 0, Tier 1 2, Highlanders 1, Manika Diamonds 0, Black Rhinos 0, Ngezi Platinum Stars 0. Kwatambwa mitambo makumi matatu nemiviri, zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: Capes United 58 points, FC Platinum 56 points, Chicken Inn 53 points, ZPC Kariba 46 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Harare City 37 points, Yada 35 points, Wange 33 points, Mushowani 30 points. Zvichakadaro, chikwata chikwamutare cheTenants chabudirira kupinda muKasu Laga Premier Soccer League mushure mekurova Ruwa 2-0, ndokubatana neHwahwa Blair City neCranbourne Bullets idzo dzakapinda muPSL kare.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakanganwi kuti muchirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu kusanganisira hupfu nemafuta ekufambisa dzimotokari. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasesa yanoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tombotarisa musoro yenhau zvakare. Vashandi vehurumende voenda kuILO vachida kuti ipindire munyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.